mutongo uyu vahwande unoti kunyange munhu ari musvitsa ane chake anoramba aine chake, murume ane zvinhu zvake zvaaunganidza zviri muzita rake vari musvitsa imomo zvinotorwa sezvake, mudzimaiwo ane zvinhu zvaaunganidza muzita rake zvinotorwa sezvake. Pakushaya, ane chake anokwanisa kusiyira waanoda newill, haasungirwe kusiyira uyo waanaye musvitsa, angava murume wake kana kuti mudzimai wake.
Dare redzimhosva rakasvika pamutongo uyu zvaita sei? Chii chakange chaitika?
Murume uyo akashaya ainzi Aaron Chigwada, akashaya muna 2011. Anga akaroora mudzimai wake wechipiri asiyana newokutanga. Mudzimai wechipiri ainzi Penelope Chigwada. Mudzimai wokutanga anga asiya mwana, muvana wake 6, pane mwana mukomana ainzi Gerald Chigwada kubva kumudzimai wokutanga. Saka vaChigwada vasati vashaya muna 2011. Muna 2007 vakanyora will vachiti bandiko remba yavo yavanga vachiita jointly own nemudzimai wavo iri panhamba 85 Vito Street kumbare varoda kuripa mwana wavo Gerald Chigwada. Toda kuti vateereri vanzwisise kuti imba iyi yanga iri jointly owned, kureva kuti title deed ranga richitaura Penelope Chigwada naiye Aaron Chigwada. Vaaaron Chigwada vakati aiwa ini pati yangu yemba ndoda kuti siire mwana wangu. Penelope Chigwada vaChigwada vashaya akaita ruzha akaita naro akati aiwa kwete kani, hazvifaniri kudaro, inini murume wangu haangasiri pati yemba yandinoita jointly own naye kuno umwe munhu kunze kwangu. Ndobva achallengea will nokuda kwaizvozvo. Ndobva High Court yanga yakabvumirana nemudzimai uyu, Supreme Court ikati kwete aiwa mutemo wemuZimbabwe haudaro.
Mutongo uyu unorevei uye unobata vanhu sei?
Mutongo uyu unongosimbaradza zvagara zviri muconstitution yedu yeZimbabwe vahwande kuti varume nevakadzi vakainzana mumaziso econstitution. Ende inosimbaradza freedom of testation. Freedom of testation inoreva kuti munhu anobvumidzwa kunyora will achisiyira waanoda chaanoda zvisina mubvunzo. Ugozosimbaradza zvechechitatu zvakagara zviripo since 1929 kuti michato yese zvayo yemuZimbabwe iri out of community of property. Zvinobatsira vanhu vese kwese kwavari, kazhinji vanosimbofara vachipururudza vachiti pamuchato zvoumwe zvazvako, aiwa kwete, yanga iri misconception yanga ichigara iri muvanhu iyoyo.
Zvinoreva here kuti muchato unogara uchitaurwa wakaita sechapter 511 haubatsiri pakugovewa kwembatya kana upfumi hwemurume nemukadzi?
Aiwa kwete vahwande, zvagara zvakangodaro kubva kare nakare kuti ane chake ane chake nyange ukapinda musvitsa. Saka izvi hazvinazvo zvinokanganisa, asi vateereri ngavateerere kuti nyaya iri pano ndeye murume akasiya will. But panenge pasina will munhu akashaya inonzi interstate, zvinoreva kuti munhu ashaya asina kunyora will. Pane mutemo inoshandiswa muZimbabwe, Deceased Estates Succession Act, inotaura kuti anenge asara angava mudzimai kana murume kana dzinga hama dzepedyo kana vana vanowana chikamu chakaita sei muzvinhu zvinenge zvasiyiwa nemushakabvu. Saka aiwa kwete, pane zvinoikwanisa kuitika kana pasina will. Mutemo uyu unongoreva chete kuti pane will tinofanira kupa zvaKesare kuna Kesare maringe nezvaanenge ataura mufi asati afa.
Izvi zvinobata murume nemukadzi here kana kuti mukadzi anongobuda nezvishoma?
Aiwa, sekutaura kwandaita vahwande, ane chake ane chake, saka hapana anenge abvutirwa chisiri chake, hapana anofanira kubatikana mazviri, nekuti will harikwanisi kutapudza zvanga zvisiri zvemushakabvu, haagoni kupa changa chisiri chake. Saka anenge aona kuti abvutirwa changa chiri chake chero newill anokwanisa kuchallenja achinobudirira, nekuti matare edzimhosva kumuono wawo haona kupfupikiswa kusvika pakadaro.
Vanyengedza, mutongo uyu unoreve kuvanhu vari mudzimba dzavo?
Mutongo uyu unongoreva kuti razarurwa. Vanhu kana vapinda musvitsa kana muwanano ngavashande nesimba chaizvo. Estate yavo inokura nekuti maoko mana akadarika maoko mairi. Asi zviri zvokuti munhu akazosiya chaasiya changa chiri chake, chimedu chaasiya ichocho hachifaniri kunyanya kukarirwa neumwe anenge asara, nekuti hatipindi musvitsa kuti iko tiwane pfuma. Aiwa, tinopinda musvitsa nekuda kwerudo.
Chii chinofanirwa kutarisiswa nevanhu panyaya iyi?
Aiwa, hapana chinofanira kutarisirwa nevanhu kudarika zvavanga vachingofanira kutarisira. Vanhu kana vapinda musvitsa vanongofanira kutarisira kushanda nomazvo, and vanofanira kukudza bumbiro redu remutemo remuZimbabwe rinoti varume nevakadzi vakainzana. Saka kana tamboinzana ndinogozoda cheumwe sei?
Ko kugovana kweupfumi kwa kaitwa makore ose aya azvinzi zvakakanganiswa here sezvo mutemo wacho uchingove umwe chete kusvika pari zvino.
Aiwa kwete. Mutemo womuZimbabwe hauna retrospective application. Sanga pangaka pakagobwa zvinhu nenzira isina kunyanya kufanira before mutemo uyu watarwa. Hazvidzokererwi kumashure mosvikotarira futi muchipenengura ipapo. Kashoma chaizvo panoitwa mutemo neretrospective application. Ende mutemo neretrospective application unotofanira kutaura kuti uchadzokera sure. Uyu hauna kuratidza kuti une retrospective application yakaita seiyoyo.
Vanyengedza sei izvi zvisina kubudiswa pachena kwezana remakore, sei izvi zvange zvisingazivikanwi.
Kusaziva mutemo wahwande haisi excuse kwese kwatinoenda. Haubiwo zvekuti ndasingazivi kuti kubai mhosva. Aiwa, mutemo uchawakanakira unoenda uchitseketudzwa kuti vanhu nevanhu vese vaende vachiuunderstanda from time to time. Ndo inonzi development in jurisprudence. Saka kusaziva kwaito kuti vanhu kubva kare. Michato yemuZimbabwe kana wanano dzemuZimbabwe dziri pamhando dzakati wandei. Kune 5.11 yemudzimai 1 nemurume 1, kwoita 5.7 inokwanisa kubvumidza madzimai akawanda. Pozoita inonzi unregistered common law union. Pozoitazve inonzi tacit universal partnership. Vanhu vese vanokwanisa kunge vasingatombozivi nyaya yandiri kutaura iyi. Kutori nemamwewo magweta chaiwo anototatarika nenyaya iyoyi. Saka haisi nyaya yatingati vanhu mukusaziva kana kuti zvakamboitika kumashure zvogadziriswa sei. Vanhu ngatifarirei zvatseketudzwa izvozvi. Vanhu vopinda musvitsa vagofara kuwanana vachiziva kuti kana nichipinda ane chake nda ane chake tiri musvitsa imomo. Asi pane zvakawanda zvinokwanisa kuti zviitike vahwande zvisina kutaurwa nenyaya iyi. Nyaya iyi haibati zvinhu zvese pasi rino zviri maringe newanano. Aiwa, inongotaura chimedu chenyaya yekunge murume kana mudzimai asiya will. Will rinotaura pfuma yake iye chete, kwete yeumwe pakati pavo. Otherwise paasingasiye will sekutaura kwandaita, pane imwewo mutemo iripo inobata. Pozoitawo even panosara will iri, vanhu ngavasvinure zvikuru vazive kuti aiwa, munhu anokwanisa kutosiya zvimwe zvinhu zvine mudzimai wake asara kana kuti murume wake asara, asi ongotora kachimedu kaanoda kupa kune vaanoda. Ngatizvitambirei nemufaro pasaitike fundifundi, ende tigozvitambira tigofara tigosununguka mazviri, nokuti svitsa yaMwari isvitsa tsvene.